Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri nyamavhu 14/2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamos inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika uye vari mukuru vevakuru vemauto vaEmerson Munangagwa varumbidza basa riri kuitwa nemauto vachiti vanodada nemauto ayo vati ari kuramba achisimudzira mudenga mureza wenyika pasi rose. Vachitaura paurongwa weDefense Forces Day kuNational Sports Stadium nhasi, vaMunangagwa vati mauto emuZimbabwe anoremekedzwa zvikuru pasi rose uye pari zvino ari kubatsira kunyika dzinoti Lesotho, Ethiopia, South Sudan, Somalia nedzimwe. VaMunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kusimudzira upenyu hwemauto kuitira kuti achengetedze nyika nemazvo. VaMunangagwa avari kupikiswa kumatare neMDC Alliance vachinzi havana kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika vatora mukana uyu kuburitsa kushushikana kwavo nemhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mhirizhonga iyi yakasiya vanhu vanomwe vapfurwa nemasoja vakafa vatanhatu vakafira pakarepo vechinomwe anonzi akazofa munzira achiendeswa kuchipatara. VaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuzvibata sezvo hurumende yavo itsva yakavhura utongo hwejekerere wanga husimo munyika. Urongwa hwekucherechedza zuva remauto hwaitwa mumatunhu ose gumi ari munyika vanyarikani vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika. Vamwe veruzhinji mugweru vacherechedza zuva reDefense Forces Day vachiona mauto achifora munhandare yemukoba stadium, asi vamwe vati havaone kukosha kwezuva iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaiso Natare vati zuva reDefense Forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Kucherechedza basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusungura nyika ino is also an indication ne commitment for government kucherechedza zuva iri kuziva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamachiro anga achiitwa zvinoratidza discipline, maximum discipline zvotipa manyukunyungu ino kana vanhu vachita chinhu chimwe chete nemaondero avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe mukamwe kukadiza uti waka titiswa mande pamsoro.
Mumwe mugari muzvare vembai moyo vatsinira kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Ndikona zvara na basa rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anova iwo anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nenyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nekuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu muri nyararo.
Asi mumwe womugari wemugweru uyango zvidoma nezita rekuti tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika, anoona sekuti zororo rwerwendo runo rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Ina ndisikufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe. Ari kushungurudza vanhu achishuda vanhu asi kukwanisa kutanga achichengeta mune zvakanaka. Ari kutopinda mune zvematongerwo enyika, zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vatova nerimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji, asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanu PF rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen nuve ndo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti masoja anofanirwa kurangarirwa nebasa raakaita kubvisa vaimbo yemutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro, asi vachiti zvakare mauto haafanirwi kupindira munyaya dzemapato ezvematongerwo enyika. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pazuva rekupemberera zuva remauto muzvari memori tafumanei vati masoja akaita basa guru rekubvisa vamugabe murunyararo.
Izuva rakanaka nokuti tikatarisa kuti masoja akaita basa rakanaka tichiona kuti last year November vakaita kuti kubvisa semutungamiri wenyika angaripo kwakaitika murunyararo. Izvozvo zvakada kuzizeiemukazienyuvaku.
Muzvari tafumanei vati masoja anofanirwa kuitirwa zvakanaka zvakaita sekuwaniswa dzimba dzekugara kwete kurodya mumarukisheni, kuwaniswa zvikwereti kumabhanga pamwe nekurerutsirwa mashandiro avo, zvikuru kuwaniswa motokari dzekufambisa kuenda kubasa.
Ngavangotiwo chinhu chakanaka inizoti masoja kangavapiwu ngavave vari fuli sande kubasa kwavo ingave iri zvekushandisa ngavapiwe salary increment chaiyo ngavawedzerwe salary increment, mahousing benefits, loans, mabhazi, mabasa kwavo ngavapiwe masoja.
Izvo zvinotsigirwa navacharles feremu avo vatiwo masoja anofanirwa kuwaniswa dzimba dzavo kwete kugara mumarukisheni umo anorerutswa.
Masoja vanofanira kuwaniswa kuchiwanawo dzimba dzavo dzisiri dzematinogara sevanhu vanochengetedza mutemo munyika ino. Unhu wekugara masoja ari matiri unorerutswa.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vajohn marava vati kunyange vakapemberera kubviswa kwavamugabe nemauto sezvo vainge vatadza kubviswa nenzira dzejekerere, vati masoja afanirwe kupindira munyaya dzezvemapato ezvematongerwo enyika.
Tikazoona iwo mauto vaakuita zvekupinda matongerwo enyika, tinoona kunge vanenge vaakukanganisa nokuti iro harisi basa ravo. Izvozvo zvine vamwe vanogona kuzviita izvozvo vanouye mapolitician vatinge tasarudza kuti vapinde muzvinzvimbo izvozvi kuti vatitonge.
Vacharles Feremu vatiwo panofanirwa kujekeswa kuti masoja anofanirwa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kusvika papi.
Zvepolitics zvazvo hatigone kuzvitaura nokuda kwokuti kudzivirira pavanoperera mukudzivirira handipazive. Ndinoziva chii vanodzivirira nyika semadziviriro avari kuita and ndakaona zvakanaka pamadziviriro avo kusvika pa.
Mumwe musoja asina kuda kudomwa nezita rake ati kunze kwekudzivirira nyika kubva kumuvengi, masoja anovaka zvikoro nemakiriniki pamwe nekuyamura nyika kana yawirwa nematambudziko akaita semafashamu emvura.
Ani fanyenge paita tsaona munyika ma national disasters kwakaita ma floods Zimbabwe Defense Forces inopindura panguva imwe chete kunza rubatsiro rwakafanana nekubvisa avo vose vanenge vamukati memvura nozviwa toona vachivaka pamwe chete tine inonzi Corps of Engineers vanova ndo vanovaka mabridge mukatarisa mabridge akambotsemuka nemadhemu zvakaita Tokwe Mukosi parakambotsemuka paya uto reZimbabwe Defense Forces rakasvika ipapo ndokuita basa kumutsiridza zvivakwa zvimwe chete atingomirira paparira chete asi kuti panee pachida kutovakwa chero zvitsva tinenge tiripo
nguva yakare upfumi hwenyika huchakanaka masoja ainge akagara pamutambarakede achipiwa zvekudya zvakaita senyama nebhinzi achienda kumakiriniki avo ainge aine mishonga yakakwana uye achifamba nemotokari dzemauto kwete zvaari kuita zvekukwira makombi achienda kubasa zuva remauto racherechedzwa kekutanga mumakore makumi matatu nemasere vamugabe vasiri mutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwavakaitwa nemauto pachigaro muna mbudzi gore rapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muItaly vaEdgardo Rixi vanoti vanhu makumi maviri nevaviri vafa mushure mekudhirika kwaita Zambuko muguta reGenoa. Mapurisa emuLondon asunga murume anofungidzirwa kuti anoita zvakapfurikidza mwero mushure mekunge apinda nemotokari yake muvanhu ndokuzobondera pamidhuri iri kunze kweparamende. Vanhu vatatu vanonzi vakuwara muchiitiko ichi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti zvinotarisira kuti hurumende itsva ichagadzwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musuwa 30 Chikunguru gore rino ichagadzirisa nyaya yeupfumi nekukasika senzira yekurerutsa dambudziko remari riri munyika. Mumwe wevana veZimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende ikoshese nyaya yekumutsiridzwa kweupfumi ndava Odrick Chocho vekumufa kwose ava vanoti zvishuwo zvevanhu vakawanda ndezvekuti zvinhu zvireruke munyika.
Tikutarisa dai takwanisa kuwanawo mari mukati menyika yedu yeZimbabwe. Hakuna keshi, mari dziri kungowanika mumarodhi mumamani chengers, asi se kumabhengi tiri kushanda kumabasa taona tisiri kupika jeri hombe. Hatina mari yatiri kuti tikwanise kuwana kumabhengi uko, ndozvinhu zvatiri kuchema And also again to kumpro kuti ma school fees adzikiswe kuma clinics munhu wese akafodho kuti akwanise kuti kana karwari rwakasangana dambudziko akwanise kubatsirikana nenzara upenyu wakatiomera marenda zvinokumera mushe ndozvatodai wakwanisa kuti gadzirwe izvozvo nepekugara ma accommodation ndozvinhu zvatoda kuti watigadzirwe
mashoko avachocho aya anotsigirwa navanome nemasunda vemuHarare avanoti chishuwo chavo chikuru ndechekuti hurumende ichagadzwa igadzirise upfumi hwenyika nekukasika zvikuru sei dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga
changutaza kuti mari dziwanike mumabhengi uye mabasa awanike
Mabhanga mazhinji emunyika ari kukundikana kuwanisa mari dzinenge dzichidiwa nevanhu vanochengetera mari dzavo kumabhanga aya asi mari dzichiwanikwa chero nguva pamisika mitema izvi zvinoshoropodzwa zvikuru navaIbrahim Chitambo vekubhindura avanokurudzira kuti nyika ive nemari yayo kwete kushandisa yekune dzimwe nyika sezviri kuitika iye zvino
tichatiri kuda sevana vezimbabwe toda kuti zvonyika yedu inake toda kuti zvoupfumi dzokive panyika toda kuti zvo mabasa awanikwe zvinhu zvinorwadza 90% yevanhu vanhu havana mabasa mari ngadziwanikwawo mumabhengi mari dzeduwo dzezimbabwe ndokurudzira kuti nyika ngaive nekarenzi yayo ngative nezvinhu zveduwo
vachitambo vanoti chimwe chinofanirwa kugadziriswa nani zvake achange achizogadzwa semutungamiri wenyika kuvhurwa kwemaindastiri kuitira kuti vanhu vawane mabasa
maindastri mamainzi ndomune upfumi hwenyika inoi
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaernest mudzengi vanoti chikuru chave kudiwa munyika ndechekuti pave nekuwandudzwa kwemaitiro ehurumende inenge yapinda isiyane nemaitirwo ebasa nehurumende dzakanga dziripo
kana tikaramba tiri muzvatiri izvi waro wokutungamirwa kwenyika hukarega kuvandudzwa hapangafambi zvakanaka pane zveupfumi naizvozvo matongerwo enyika saka panotoda vandudzo kuti tibve mune rakare tipinde mune rimwe ramangwana tirege utongo hwakare huya tipinde muno humwe
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti dambudziko riri muzimbabwe rinogona kutora kanguva kugadzirisa kana dai pakave nehurumende itsva
dambudziko iri I think richaramba ririko kwenguva yatingati in the short to medium term I think kupera kwadambudziko iri kunotoda mastructural reforms mamwe acho inotenda kuti maboard notes anofanira kumiswa takamisa maboard notes teta eliminatawo nyaya yemapararal market iriko teta eliminata nyaya yerent seeking behavior yataona yako mumarket but maonero andiri kuita nemauncertainty ariko zvichaafekta zvakare confidence muekonomy confidence mufinancial system zvoita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari mufomal system rirambe ririko
nyika yakamira negumbo rimwe munyaya dzezveupfumi zvikuru sei pasati pazivikanwa kuti ndiani achagadzwa semutungamiri wenyika mutsva pakati pavaemarson munangagwa vezanu pf navanelson chamisa vemdc alliance zvichitevera kupikiswa navachamisa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekunge zek yazivisa kuti vamunangagwa ndo vakakunda kana chete pakave nehurumende inokoshesa nyaya dzeupfumi ndipo pachaitawo kuti vana vezimbabwe vakawanda vakwanise kunge vachikokota uchi hwenyika hunonzi huri kuyerera muvhu vashandi vakawanda vemuzimbabwe vatora mukana wezororo redefense forces day kuenda kubotswana kunotenga zvinhu zvokuzotengesa kumusha shingirai madondo anoti panyaya iyi
vanhu vakawanda vanoshandira hurumende vanga vakazara muzvitoro zviri mudhorobha refrancistown mubotswana vachitenga zvinhu vataura nestudio 7 vati nyaya yenzara iri munyika ndiyo yaita kuti vaite chipatapata kushandisa zororo iri vachinotenga zvinhu zvavanoda amai Charlotte Mzanenamo avo vanoshandira pachipatara chemupiro general hospital mubulawayo vaudza studio 7 kuti vauya kuzohodha zvinhu zvavanotengesa kumusha kuitira kuti vawanewo mari yakati wandei sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru
handingaselebretandisina chekudya manheru ndozodini hapana zvekuita tasainangouya hangu kuti ndizodini ndizohodha kuti vana vanga wane zvekudya iya vakatirwira vakatirwira and they are protecting us saka vanhu vakanaka zvekuti but for the moment hatina chokudya tirikutsvagawo zvekudya nevana vangu.
Muzvare Miriam Mutombene vati havangagone kugara pasi pasina chavari kuita sezvo mari yavanohora iri shomanini kuti vararamise vana vavo vatanhatu.
Handikwanisiwo kugara kana ndichida mari nekuti ndichida kutsvaga zvekuraramisa mhuri yangu.
Chimwewo chizvarwa chezimbabwe vaezekiel chipwanya vati hazvina musoro kupemberera zuva remauto vana vako vachifa nenzara. Vachipwanya avo vanoshandira muBulawayo vati pane kuswera vakatarisa masoja achifora munhandare vaona zviri nani kuti vauye kuBotswana kunotsvaga zvingararamise mhuri yavo.
Hationi zvavakarwira isu, vakarwira iva vana Munangagwa ndo vari kuwana zvekuita kwete isusu isi tiri kutambura nemhuri dzedu. Kumusha uko vamwe vari kuDefense Force vari kutocelebrata, vari kufarawo nemhuri dzavo nekuti ndezvemadhara vari kudya vachiguta. Isusu tiri kutambura nemhuri dzedu tishaa chekuraramisa. Saka tauya kuno kuzotsvagawo kuti tiraramise mhuri, kuti tive kunoko, hakusi kuti tofarira vakunoko, but nhamo ndo inotivenza kunoko.
Mumwe vevanhu vanga vari muBotswana vaPeter Membere wati semushandi wehurumende vari kugara vachifunga kuti pamwe remangwana ravo richanaka, asi vaMembere vati vanotenga nekutengesa zvinhu kuitira kuti upenyu hwavo ufambe zvakanaka.
Isusu semaCivil Servants tinotora nguva yeholiday kuti tikwanise kuti hode zvinhu tinotengesa kana out of kune dzimwe nyika. And then zvinotibetserawo futi pakuti mari yatinotambirawo inenge iri shoma kuti tikwanise kutiraramise mhuri. Plus mari yatinoshandirawo sometimes inogona kupinda maaccount late. So izvozvo zvekutengesawo tichidaida zvinotibetserawo kuti mari painenge isati yapinda tokwanisa kuti titengere vanawo chikafu nekubhadharawo marendi patinogara.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuparara kwaita upfumi hwenyika, izvo zvava kupa kuti vanhu vakawanda vabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo, chikwata chanhabvu cheDynamos chatenga vatambi vatsva senzira yekuti chikwata ichi chisimbe kudarika zvachiri. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Jembare iri kudzoka munhandare nesvondo ine vatambi vatsva, apo ichatamba neZPC Kariba sekutaura kwaita Gwaro rabva kune varoronga mitambo muPremier Soccer League vaElisha Mandireva. Mutungamiri weDimbare vaSolomon Sanyamandwe vanoti vateveri veDynamos vanofanira kugadzirira kuona Dynamos yakasimba uyezve yakasiyana zvikuru neyaivepo munharaunda yekutanga iyo yaitatarika zvinotyisa. VaSanyamandwe vanoti Dimbare yakatenga vatambi vatsva vakati wandei kusanganisira Kingston Carter kubva kuSupersport United yekuSouth Africa, uyo vanotarisira kuti achapedza dambudziko ravanaro rezvibodzwa. VaSanyamandwe vanoti Nkata akanyorerana chibvumirano chemwedzi mitanhatu neDynamos vachizoona kuti vanokwanisa here kuwedzera nguva yacho. Nkata ane nhoroondo yakasimba mumutambo wenhabvu mushure mekutambira Kaizer Chiefs, Free State Stars, Black Leopards neSupersport United muSouth Africa pamwe chete neBaimo neCapes United muZimbabwe. Nkata akatambira Zimbabwe kanokwana kagumi akanwisa zvibodzwa zvitatu. Pamusoro paNkata vaSanyamandwe vanoti Dynamos yakatenga zvekare Brett Amidu kubva kuFC Platinum vachiwedzera ivo kuti zviri mumaoko emurayiridzi wavo Lloyd Mtasa kushandisa kana kuregedza Denver Mukamba uyo akadzoka kuDynamos kubva kuCapes United. Mukamba ane nhoroondo yakakura yemisikanzwa, asi Mtasa anoti hapana mutambi ane nzvimbo muchikwata ichi.
Kutirena kwavo nenge uchiita tichiita gadziriro rede gemu rinouya ramangwana ndo zvinoita kuti utambe. Matrainer aunoita tichitanga kutirena ndo zvinokupa mukana kuti uzotamba gemu rinotevera.
Dynamos yaifanira kuve yakadzoka munhandare svondo rapera ichisangana ni Highlanders, asi mutambo uyu wakamiswa ne Premier Soccer League. Parizino, Dimbare iri padanho chegumi nenhatu, mapoints mashanu kubva pachikwata chakatarisana nekubuda muPSL cheMitrat, icho chine mapoints gumi nemanomwe. Mutsatsa anoseka avo vari kuti chikwata chake chingangobuda makwikwi aya.
Zvekureregetwa izvo, munhu anogona kutaura zvaanoda, nekuti munhu asi isusu tiri mazviri, handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Parizvino chikwata cheFC Platinum ndicho chiri kutungamira makundano ePSL nemapoints makumi mana nemapfumbamwe, mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Regai tiende kune vamwe vatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Regisaura na Augustine ndikufona ndiri Cape Town mangabani. Ndizvozvona ndizvoti ngavasevo vamwe chanza ndizvo. Ndoti takatarisa 47 years yakatongwa neZANU-PF. Chii chavakaita chineki chakaita production oy unless kuti vakasunungira vanhu kuti vagasungirira futi. Right now maschool fees is tiri kunopusha mutamhuri dzakawanda ndizvo. Chada kuti titumbire mari kudzimba ikoko, chada kuti titumbire mari yakadai. Asi mari yacho vanoitumidzira ikoko haina chavanoshanda handiti. Vana chaivo chaivo kuchikoro izvizvo hapana chavari kwanza kuti vadzidzinoita. Hakuna ticha achadzidzisa munhu achiziva kuti nini kutira kumwe kutiyanga isi kupinda. Saka ndodzidzisa chii? Ndiye ndatingonofandaura kuchikoro iko. Ndavatochamisa chani, let him do his time. Handiti kana atsadzawo ndizvozvo.
Muri kutaurawo naMaureen Tafa.
Makadiko sister Maureen, muri kupiko?
Ndiri kuBotswana mwana wamai vangu.
Taurai tinzwe sister kuBotswana uko.
Mwana wamai vangu tanzwa nekugara mudondo isu nenyaya yeugombo kuZimbabwe vedu wenga. Vatiitiro zvakanaka vakuru ava. Tapidza izvozvo kubatwa unhapa munyika dzatinogara. Vamwe vari kufa mumatondo vachidhamba, vamwe vari kuditwa kubatwa unhapa chaivo chaivo. Saka taingokumbirawo kuti ava vanga vagara varipo havadai vambosuduruka musangano uyu watinetsa. Tashaya hama dzakawanda ende taparara. Zvatoo makore gumi izvozvi ndiri kuno. Ndakamboenda South Africa ndikadzoka kuSouth Africa randiri kanzi handichashandi kuZimbabwe ndikadzoka kuno kuda kuvaka. Ndaona kuti randi racho handichandibatsire kuvaka South Africa ndokuya kuno kune pfula ranga rine value. Saka zvikuita togara takamhaiswa nemapurisa, togara takasungwa tisinhunge takaba tisina zvisiswa zvekuma ufuro unoro. Nekuda kwenyika yedu yakaparara isina chainacho mabasa hakuna. Izvo vana vakanyora mafomu 6 havaende kubasa, havadii, vakangogara. Saka dai vakuru ava vachibhobhawo tamboona zvinyowani, nekuti zvinonzidziswa tiri murutsoka katimboona kuti zvinoita seiwo pamakore mashanu anoteera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevechidiki pamusoro pezvinoreva kwavari mazuva eHeroes Day pamwe chete neRed Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanorumbidza mabasa ari kuitwa nemauto vachiti ari kusimudza mureza wenyika munyika dzakawanda. Vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo rekurangarira mabasa emauto vachienda kunotenga zvinhu kuBotswana nedzimwe nyika. Dynamos inotenga vatambi venhabvu vatsva avo vari kupinda munhandare nemusi wemusi wesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.
kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 14 kuNcwabakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyawancoma amabutho ethu. Nxa sihlanganyele labo kanje siyakholisa kakhulu. Abantwana beZimbabwe bevikela iZimbabwe.
Namhlanje idolobho lakobulawayo limanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eZimbabwe Defense Forces Day.
Uyisabani ukuthi akhulume uPresident ukuthi uphambanisile. Kube konakala wenza into enye ahlale yenzi phezu nanga ukuthi wabulawa abantu ngegugula hondi wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba babefanele bafa wathona abantu babeyimvukuzana namhlanje siqalisile futhi akafundi uhlale yenza into enye.
Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile kakhulu ngamazwi kamongameli Mnangagwa akhulume izolo nalamuhla lapha agcizelela ukuthi yiwo ababangela udlakela ngemva ngokutshengisela kwabantu ababesola indlela impumela yokhetho eqhutshwa ngayo. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu ubhidlika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhlanje ubulawayo umanyene labanye elizweni lonke ngelanga lokunanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela eZimbabwe Defense Forces Day. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uhlole ibutho lifola andubana abale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuhlonipha umsebenzi wabezomvikela elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni yeWhite City Stadium wobulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku ubale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa oveze ukuqakatheka kwalelilanga. Wabonga ukuthula okube khona ngesikhathi sokhetho.
Siyawancoma amabutho ethu. Nxa sihlanganyele labo kanje siyakholisa kakhulu. Abantwana beZimbabwe bevikela iZimbabwe.
Ilunga leCentral Committee lebandla leZANU PF unkosikazi Molly Mpofu uthe uyajabula ngokusebenza kwebutho leZimbabwe.
Kuyikokuthiwa ukusa ukuzobona abantwana sabathelisisa nesiyamawovese ngazibona umsebenzi awusebenzayo usuphathwa ngale ndlela. Siyathaba kakhulu njangiubonga umongameli wethu ongasolokwala kodwa ndingazokuzima athi into yenzekayihamba.
Isakhamuzi sakobulawayo esasikubutho esingene umkhosi walamuhla umnumzana Sidingani Nkomo ubuke ukuqoqwa kwelanga lalamuhla.
Ngi-85 years lelanga elihle lanamhlanje ngitamhlophe ngalo lifike ngisaphila emhlabeni ngibonile noma senza hamba kodwa hhayi lanamhlanje itholile. Ngikhangele ukumasha kwamasotsha yonke into ekhona ekade senziwa ngoba nami ngangilibutho kudala ngibeli lizwe ngibesegangeni kweminyaka engu-25 years. Mina ngikhona ngibuya nje khathesi ngabuya ukuthathwa kwelizwe ngabuya ngabotshwa futhi ngayesikuluphi ngahlala 11 years omunye wami wahengwa. Namhlanje lokho ngihlupheka nginalutho enalo.
Abanye abangene lumkhosi basole ukuxokozela kwamalunga ebandla elibusayo angene lumbuthano egqoke impahla zebandla elibusayo kunye nenani eliphansi labantu abangene lumsebenzi. Umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ibutho liphelelwe inhlonipho kaZulu kulandela isehlakalo sangemva kokhetho.
Mbona ngane abantu kabathakazeleli lokho kwenziwa libutho ngemva kokhetho lolo lusanda ukudlula lapho wafa khona abantu abangu-7 ababe tshengisela ukungathakazeleli impumelo yokhetho.
Umnumzana Victor Charara uthe akusizi ukuya e-White City Stadium ukuyathakazelela ilanga lebutho.
Mina ngiyibona i-reason yokuthi si-celebrate i-Defence Forces because abantu bona laba amasosha lawa yibo abakhipha umgabe last year. Yibo abantu kathi sathi bebulala abantu eHarare just a week ago. So i-reason yokuthi siye celebrate i-Defence Forces mina ngiyibona. Ngoba sisihlalele ezindlini kumbe sisisebenzele kungcono kulo uhamba siyoyi-celebrate le-Defence Forces.
Osakhulayo uBheki Nkosi Dube yena kavumelananga labanye ethi ilanga leZimbabwe Defence Forces liqakathekile.
Ayilangatana mthini sikhakathile kungithe responsa amasosha yiwo abambe ukuthula agcine ukuphila elizweni so ngabe ibona that bephila labantu becommunity so sikhakathekile kithi-kenjalakho akule ngawucommenta because laphana bona ayisibo kodwa ngabantu ngasikhuluma ngeoperating solegasi sikhuluma ngelegasi yezimbabwe konke anokwenzakalayo le ndlela yosifunzakala ngayo indlela abesana ngayo into ezicommenti masenzatwayo.
Elinye ilunga lezanu PF kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uveze ukuqhakatheka kwelanga leZimbabwe Defence Forces Day.
Alilanga eliqhakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi ngoba izikhathi eziningi abantu sikasithathe sithi thina umsebenzi webutho ngawokuthi nje bephonga udefend ilizwe beme khonapho kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunengi e-White City Stadium ukuzethakazelela ilanga leZimbabwe Defence Forces Day. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-White City Stadium ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, abomanyano wamabandla aphikisayo awe-MDC Alliance bathi bakhathazekile kakhulu ngamazwi kamongameli Mnangagwa awakhulume izolo lanamuhla lapho agcizelela ukuthi yiwo abangela udlakela lapho kudutshule kwabulawa abantu betshengisela besola impumela yokhetho. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthi akufanelanga inkokheli zebandla leZANU-PF zithi bemukele ukuthi banqotshwa. Yena umnumzana Chamisa ekhweze udaba lokuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba.
Ebe lokhu etholakala emosha isikhathi eqamba amangazi wayo ukuthi abantu abashiyayo babulawa ngamasosha, ngababulawa ngayi-MDC, ngababulawa kumbe ngabantu akade betshengisela kumbe ngabafana ngengozi, babulawa ngamasosha angena edolobheni leHarare etshengisa ukungazi ukuthi ukuphilwa njani labanye abantu. Wesabani ukuthi akhulume upresident ukuthi uphambanisile kumbe konakala, wenza into nye ahlale yenza upresident Mnangagwa ukuthi wabulawa abantu nge-ground, wakhala ngokuthi abantu bafa ngoba bafanele bafa, wathi nabantu babeyimvukuzane. Namhlanje siqalisile futhi akafundi hlale yenza into nye, kodwa sizamhlupha ukuya phambili ngoba abantu laba ababulawa ngamasosha laba size bafe izeneze kuzaba lokuthi kwelinye ilanga bakhona abazafanele baphendule imibuzo yokuthi abantu lababulawelweni njalo bebethunywe ngubani.
Iziphathamandla zeZANU-PF lokhu zigcizelela kule imikhosi ukuthi kufanele i-MDC Alliance yamukele ukuthi yanqotshwa kukhetho. Lithini ngalokhu sikhangela ukuthi lokhu kulo daba emthethwandaba luzahlusa?
Kasibenzanga lutho abantu bezanu. U-President Chamisa batshile benjalo wathi yena njengoba ele evidence ethini uzawambise court, i-court ibisikhangela ihlubungule ibone ukuthi benza into yokuntshontsha besebenzisa i-ZAC. Ngalokho vele amasela akathanda ukubuyisela into ayintshontshileyo, kuyakhanyeka kumgeza ukuthi abazama ukukwenza. Okuqakathekileyo yikuthi kufanele ilizwe leZimbabwe liqhubekele phambili. Ukuqhubeka lokho phambili kwezomnotho lakwezinye inhlangothi zelizwe kuzenzakala nxa sekulo hulumende othenjwayo ukuthi wenza intando yabantu njalo ulandela imithetho yelizwe njalo esamukelwa nguZulu umhlaba wonke jikelele.
Liloko ligcizelela yini ukuthi lapho emthethwandaba lelo bufakazi obuqinileyo obungaletha inguquko kumpumela yokhetho le ekhona kwamanje?
Ukumgceke kakhulu nxa ukhangela izenzo zezanu PF abakwenza izolo begijima besiya ekhoti kungenasikhathi, ubuye ukhangele khathesi indlela abakhuluma ngayo bezama ukuthi bancenge ukuthi sikhiphe indaba yethemthethandaba. Kusegcekeni ukuthi bayesaba ngoba sebebonile phela nxa likhambisa indaba yemthethandaba liyanika laba bethe sicala ukuthi bakhangele i-evidence elelayo ukuthi qile okungakanani. Sebekubonile yikho besethuka sebehamba lokhu bekhulume into ezokuqala ezingaziqiniso. Okwesibili, bezama ukuthi bacele ukuthi indaba ikhitshwe emthethwandaba.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele e-MDCT kanye lomanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo, umkhosi wokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabezomvikela eleZimbabwe Defence Forces Day owenzelwe eHarare namhlanje ubungela abantu abaningi abaze kuwo njengeminyakeni. Abanye besithi mhlawumbe kutshengisa ukukhathazeka kukaZulu ngokungaziphathi kuhle kwabakubutho kumaviki edluleyo lapho abadubule babulala abantu abakade betshengisela. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhosi weZimbabwe Defence Forces Day uvame ukugcwalisa phambi inkundla yeNational Sports Stadium abantu bezobukela imidlalo kanye lemisebenzi etshiyeneyo yakubutho lesizwe ebalisela amaparashuti, indizamchina kanye lomdlalo wenguqu. Kodwa emkhosini walonyaka kubuye ingcosana yabantu. Ngomnyaka odluleyo amabutho agcina evala indawo zokungena ngazo enkundleni sekugcwele phamu okwenza abanye bagcina bebuyela emizini yabo. Izakhamuzi zeHarare eziningi ziveze ukuphatheka kubi ngokungavami kwebutho ukuthi igazi lalabo abadutshulwa kuviki edlileyo eHarare lisezandleni zabo, okuyinto elethe lokhu kuthandabuza ngomkhosi walonyaka. Umnumzana Mengezi Sibanda uthe ukuqakatheka kwebutho kukhona nxa bexolisa kuZulu ukuze uZulu abe lethemba lokuthi ugcinekile elizweni.
Ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona. Bathi akhona amasotsha enza amaguda ze-agriculture, akhona amasotsha ancengizisa amapholisa ngalokhu lalokhu lalokhu. Okutsho ukuthi bayavuma ukuthi amasotsha akhona, kodwa sebekuzama ukuthi babe lesichasiso esikhanya ngazani isichasiso esingelacala ukuthiwa ngesilungu innocent explanation. But ungavali statement abo bavumile ukuthi amasotsha akhona ebantwini, basebezama ukwechasisa ukuthi indaba besebantwini. Thina siyakwazi ukuthi isichasiso kayisiso siqiniswa abasinikileyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emathuneni amaqhawe izolo usole umanyano we-MDC Alliance ukuba yiwo owabangela ukufa kwabantu kudlakela olwenzakale eHarare lapho abebutho bedubule babulala abayisithupha. Uphinde wakutsho namhlanje emkhosini we-Defence Forces Day. Umnumzana Themba Mlotsha uthe ilanga lanamhlanje alimelanga lijabulelwe ngenxa yesenzo esibi samasotsha sokubulala abantu.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Sihambakwe ku-Ground Commission eyasungulwayo kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo, okusho ukuthi kakulanto azayenza uMnangagwa.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthe ibandla lakhe limangele ngemibiko kaMnangagwa yokuthi i-MDC Alliance yabangela ukudutshulwa kwabantu eHarare esithi ibutho liphansi kwakhe njalo yilo elamenza waba ngumongameli welizwe ngomnyaka odlileyo njalo lisabela yena yedwa njengomongameli walo hatshi i-MDC Alliance. Umkhosi lo ubone leli lizwe libukisa imisebenzi kanye lamalungiselelo alo ekuvikelweni kwelizwe leZimbabwe. Ngimele Studio 7 eHarare, ngu-Gibson Pepe.
Kuhlelo lwethu connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngelanga le Heroes Day kanye le Defense Forces Day elinanzwa namuhla. Kambe achone kini njengabontanga amalanga omabili. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungami Linkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu kwele Indonesia ziveze ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngumongameli Joko Widodo walelo lizwe lokukhetha umfundisi wokholo lwesiMoslem ukuba umsekeli wakhe lapho encintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wakwele Turkey usethule ukuvimba ukungena kwempahla. Wethusele ukuvimba ukungena kwempahla kwele Melika iphindisela ukwenziwa ilelo lizwe. Inyathelo elithethwe ngele Melika libikwa selidale umonakalo omkhulu kwele Turkey kwezenotho, imali yalo iqhubeka isehla isisindo nxa iqhathaniswa ledola eMelika. Ngesikhathi ilizwe limelele impumela yesinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court, umnotho welizwe uqhubeka ulokhu uwohluka. UChris Gandwe, Studio 7, uyalandisa.
Amankampani kunye labamela amazwe angentshonalanga bathembisa ukuba ukhetho lungedlula nxa lwenziwe ngemfanelo kungela kuqilibezela lokuncindezela ilungelo likaZulu, bayabe bezaphathisa ilizwe leZimbabwe ngemali. Kodwa ngenxa yokusiwa emthethwandaba okwenziwe umongameli Emmerson Mnangagwa ngumnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance, lokhu sokuthiye ilizwe lisenwaya impumulo ililinde ukuzwa ukuthi kozalwa nkomoni emthethwandaba. Ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi akukakhanyi ubungcono kwezenotho.
Umkonomi uzimele awula indication ukuthi uzavuka nxa singakabi lo mongameli omutsha, ngoba nxa sikhangele ama-indicators intengo yezinto intengo ye-US dollar versus pound, intengo of a lot of things siyabona ukuthi ziyaqonga. So ngikhuluma ngisezenje, nxa ule $100 yakho for the person oza kunika imali uza kunika 75% nxa i-US dollar, nxa kungamabhondi uza kunika 30-35%. So i-economy kathesi intengo ziyaqonga kathesi, nxa ngikhangele intengo ziyaqonga kathesi ngoba abantu abasakwazi ukuthi into uzasala nkomoni enkantolo Constitutional Court.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla utshele iStudio 7 ukuthi umnotho ulokhu uzifananela langensukwini ezedluleyo.
Umnotho welizwe uvela sozunyikinyike kuye awusoziye ndawo lanxa simelele ukugcotshwa lozagcotshwa uba abe ngumongameli. Umnotho la umile ulindele ukubona ukuthi kambe ozagcotshwa njengomongameli elizwe kuyabe ngubani, ukwenzela ukuthi lawo uhambisane lalo oyabe esengene ukuba ngumongameli welizwe. Owakhathesi uzimele mpo unjengoba njoba wawunjalo, ngakula nqubela phambili ngakulani, akulanto elithika. Abantu badubeka ukusa kwamalanga, kuya ngokuthi ngubani osigcotshiweyo. Ngombono wami mina ngombono wami asithi nxa ungagcotshwa yena lo undoda esivele silaye khathesi kangibona ukuthi kuzalunga ngobana ukungena kwakhe kuvele sekulenkulumo sokwenzakale lezigigaba eziningi ngemva kokhetho lolu ebesilayo. Ngoba lalabo abanye siyabala lapha lakuloku kuthiwa yi-social media abathi bona kunzima ukuthi balethe imali zabo lapha ngobana kukhanya izinto zasoze zintshintshe. Nakuloku kudutshulwa abantu, bebulawa abantu, beqatsha abantu, bebotshwa. Kutsho ukuthi yindlela labo abalezimali zabo abazifuna ukuzozihlanyela labo abanye bakhona bangesaba besesabela khona lokuthi ilizwe elingela kuzinza hayi imali ingazaki ingene.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi inengi elivela phetheya lokhu lithola kunzima ukusungula amabhizimusi elizweni.
Aweli akulalutho olutshintshileyo ngoba ngendlela abantu kade bekhangele ngayo ukuthi maybe ngeke kuzaba lokuguquka kwabameli or rather we-government then kube le-government entsha ezaba le-slate esiklini yikwathi kuzaqalisa ukuthi kutshintshe khona. Sibona phela kulalutho olutshintshayo lokhu kukontinua imali azibonakali lokhu uhlupheka kuya phambili. So asiboni unless engxe kube le miracles ukuthi kuqalise ukuthi kusebenze but kokwakathesi akulalutho. Uyaba njani umehluko abantu bavele ukuthi wathengisela babakhandi aluba kuhle kwathengisela kathesi ukuthi hayi abantu sebenjani sokuqalisile ukuthi sokule new government and the new government le ikhangele ukuthi into siqalise ukuthi bonke laba no rule of law lokuhlonitshwa kwe-investment zabanye abantu kanjalo into abantu sebengabuya lawo nje kanti bathi ungabuya uzofaka imali kathesi.
Amazwe amaningi alindele umthethwandaba ukuthi uphume lesisombululo okuzakwenza ukuthi asungule amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.
Izakhamizi zedolobheni leGweru lazo zibuthene emkhosini wokunanza ilanga lokuhlonipha umsebenzi owenziwa ngabezomvikela ele-Defense Forces Day emkhosini owenzelwe enkundleni yeMkhoba Stadium, kodwa abanye bebesithi kababoni ukuqakatheka kokunanza leli langa.
Iningi lababuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru belingabasakhulayo labantwana besikolo abakade bejabulela ukufola le micimbi-cimbi ebisenziwa ngabakubutho. Iningi lezakhamizi zeGweru beziziphumelele lingayanga enkundleni yeMkhoba lisithi laloba kuqakathekile ukunanza umsebenzi wabakubutho babona angani ikhefu lalonyaka lingcoliswe ngokwenziwe ngabanye abakubutho abadubule babulala abantu abayisithupha kumaviki amabili ayidluleyo ekutshengiseleni kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. Ingcweti ezicubungula ngezombusazwe zona zithi ikhefu lokunanza umsebenzi wabakubutho liqakathekile, kodwa inkinga iba khona lapho ibandla elibusayo elezanu-PF lithatha imikhosi enje njengebandla bebuya bagqoke izembatho zabo zebandla, ikanti-ke kumele igoqele umuntu wonke kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Umphathi Ntambo obona ngendaba zesigabeni senkabazwe umnumzana Owen Ncube nguye obe ngumhlonitshwa emkhosini waseGweru ehlola ukufola kwamasosha kanye lokubala amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okunanza iZimbabwe Defence Forces Day. Kunjalo nje iningi lezakhamizi zesigabeni seMashonaland West zithi amasosha kumele abongwe ngokuthuthukisa asekwenze inhlalakahle kaZulu elizweni langokukhipha embusweni owayengumongameli Robert Mugabe. Bathi indlela zokubabonga ziningi ezinjengokwenza kube lula ukubana amasosha athole izikweleti ezingazali umthelo omkhulu emabhanga, izikweleti zokuthenga izindlu kanye lokubatholela izimoto zokubathwala besiya lokuphenduka emsebenzini. Laloba kunjalo kulabanye abathi lanxa bebutho babajabulisa ngokukhipha umgabe embusweni akusamelanga babe lokhu bengenela kunhlalakahle kaZulu loba izombusazwe. Amanye amasosha wona athi laloba kwaba liphutha ukudutshulwa kwabantu besifa emavikini amabili edluleyo abantu kumele bakhumbule ukubana ngaphandle kokuvikela ilizwe amasocha alomsebenzi omkhulu wokwakha izikolo, amakilinika lokuncedisa lapho kube lengozi ezifana lempophoma zamanzi. Besithi ukonakala komumo weZimbabwe akuphathi kuZulu makhaza kuphela kodwa labo njengoba bengasathuli indingeko laba bekuthola ngesikhathi umumo umuhle okufana lokudla okusemagabheni okunjengenyama, indumba lokunywe beselatshwa emakilinika lemuli zabo kungela mbadalo bethwalwa ngezimota zebutho ukuya emsebenzini hatshi kungena emichoveni njengaye wonke umuntu. Ikhefu lalamhlanje linanzwa okwakuqala lokhe ilizwe lathola uzibuse eminyakeni phose engamashumi amane kungela Mugabe ekhokhela lelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoPraxitus Jeremiah.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso ye-US Agency for International Development ithi isiguqule indlela esebenza ngayo ilandela izinqumo ezimbili esanda ukuzithatha. Isinqumo sakuqala ngesokuthi ihlehlele emuva ukunika amazwe omhlaba uncedo, hatshi ngoba ayifuni ukuwaphathisa umuntu kanye lomphakathi balendlela abangazisiza ngayo ukuthi ikusasa yabo ibe ngcono. Inhlanganiso le ithi isinqumo sesibili sivela kunkolelo yokuthi amankampani azimeleyo alamandla okuguqula impilo zabantu ngenjongo yokuthi beziphilise. Ngalokho, izinqumo lezi zombili zizakhokhela umsebenzi we-USAID, ikakhulu esigabeni se-Indo-Pacific, lapho eqakathekisa ukuqinisa inhlelo zenguquko kanye lokukhupha imigoqo evimbela ukuthi amankampani azimeleyo aqhube kuhle imisebenzi yawo. Umongameli Donald Trump weMelika ubikwa ekuthakazelela lokhu njalo isiphathamandla sikahulumende wakhe umnumzana Mike Pompeo usesungule uhlelo lwe-Asia Age olokuthuthukisa isigaba se-Asia ngenhlelo zamandla amagetsi. I-USAID izangenela kuphela kulolu hlelo ngokubona ukuthi akulankohlakalo njalo luqhutshwa ngemfanelo. Lowo ubungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Awuthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza. 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 Bemalu
Kata savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lamhlanje limanyene linanza umsebenzi owenziwa ngabezomvikela abe-Defence Forces kunembono etshiyeneyo ngendima abayidlalayo elizweni. Umanyano we-MDC Alliance uthi ukhathazekile ngamazwi kamongameli Mnangagwa abachothozayo sithi yibo ababangela udlakela. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.